manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tunosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri ndira 14/2025. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvosvikirwa kuti zvakafirawo mumugodhi weStilfontein muSouth Africa. Zvikoro zvovhurwa nhasi vabereki vachichema-chema nekudhura kwezvinhu. Kambani inogadzira shuga yeTriangle yomisa vashandi mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Urongwa hwekuburitsa vanhu vari mumugodhi weStilfontein kuNorthwest muSouth Africa hwapinda muzuva repiri nhasi. Mumugodhi umu muri kutyirwa kuti munogona kunge muine vanhu zana vakafiramo kubva zvavakakomberedzwa gore rapera nemapurisa achiti ari kuda kusunga vose vainge vachichera goridhe zviri kunze kwemutemo. Kusvika pari zvino kwaburitswa mitumbi 36 kana kuti 36 uye vapenyu vaburitswa 82. Mune imwe vhidhiyo yezviri kuitika mumugodhi umu yakaburitswa nesangano revashandi reGeneral Industries Workers of South Africa, mitumbi mimwe yave kuora ichionekwa ichiburitswa panze pamwe nevamwe vanhu vakaondoroka zvakanyanya. Kambani yeMines Rescue Services ndiyo iri kubatsira vanhu ava. Mutauriri wemapurisa Amai Atlanta Mate vaudza vatori venhau kuti zvinosuvisa kuti vanhu vakafira mumugodhi uyu vachitiwo zvine njodzi kushandiramo sezvo musina mweya wekufema wakanaka uye vashandi vachimbunyikidzwa. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vakaudza Studio 7 kuti vakaudzwa nemapurisa emuSouth Africa kuti pane zvisvaro zveZimbabwe zvainge zviri mumugodhi uyu uye zvimwe zvainge zvasungwa. Zvimwe zvezvizvarwa izvi zvakamiswa pamberi pedare, zvakabatwa nemhosva asi zvakanzi zvidzoserwe kuZimbabwe pasina kupika jeri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba.
Vanhu vanenge vakafira pasi ipapo vakawanda, ende chimwe chachikonzerawo kuresva kweSouth Africa kuti yairambidza kuti vanhu vapiwe kana mapirisi chaiwo ARVs ayawo kurapa chigwere cheshura matongo. Kozoti zhara, pane information yatiri kuwa isu hedu hatisati tazvikonfema, asi kungotaura kuti panotowikwa kuti pari kuitika zvinohlisa chaiko zvokuti vanhu vava kutodya vamwe vanhu yatinoti cannibalism iya.
Nechikonzero chei?
Nokushaya chikafu. Saka kurambidziwa kwaakuchiitiwa nyaya yokuti vawane chikafu pasi ipapo ndezvimwezve zvinokonzera kuti paitike zvinhu zvinosvika pakuhlisa kudero.
Zvii zvamuri kukurudzirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviite kuti zvisasanganiwo nematambudziko akadai?
Chatinongokurudzira ndochokungoti vanhu vari muSouth Africa vanobva kuZimbabwe ngavazame nepavanogona napo kuti vagadzirise magwaro avo vagare muno zviri pamutemo, nokuti zvinosiririsa nyango ukawa zvaitika muna December kana kuti kutanga kwemwedzi uno vanhu vachidzoka chipinda nomugwizi muna Limpopo makazara mvura pachita zvimwe zvinosiririsa chaiko nezvinowanikwa mumatondo. Saka tinongokurudzirawo vanhu kuti vawane magwaro akanaka, asi kurudziro yedu inodosvika kuZimbabwe kuhurumende
kuti kudii apa
kuti mapasipoti enyika inonga adzisiwe mutengo, nokuti ndo zvimwe zvinokonzera kuti tirasikigwe noupenyu hwevanhu vedu vachidarika vachishandisa nzira dzisiri kuuya ku South Africa.
Ko sei vanhu vari kupinda migodhi yakadai inonzi munenge musina mweya yakanaka yekufema kana zvekudya uye vamwe vachikwanisa kupondwa vari pasa.
Zvikonzero zvokuti vanhu vaende munzvimbo dzakadaro vachiinda pasi pemigodhi zvakasiyana siyana. Asi chokutanga chandingataura ndochokuti zvinonetsa muSouth Africa kuwana magwaro kushanda uri muno. Chechipiri ndechekuti migodhi yacho vanhu vanenge vachiudzana kuti ine mari iri nani kudarika yaunowana uchitengesa kana kuti uchishanda uchiita atinoti mapeace job muno muSouth Africa. Chechitatu ndochekuti pane vamwewo vanotopedzisira vava kushanda vari pasi pemigodhi iyoyo vaita zvokumbunyikidzwa.
Zvikoro zvavhurwa nhasi asi paine kugunun'una kubva kuvamwe vabereki nevarairidzi nemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo zhinji munyika kusanganisira muguta reHarare changa chiri chipatapata nhasi mangwanani vana vachienda kuzvikoro. Vamwe vadiki vari kutanga ECDA ndivo vanga vachikwetsura mhere vasingadi kusiyiwa muzvikoro nevabereki vavo. Kutanga zvayo kutore yekudzidza iyi, asi munyori werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vanoti varairidzi vari kuenda kubasa vaine bundu pamoyo.
Hurumende ngairangarire kuti ika neglecta teacher, ya neglecta nyika. Ticha ngatambire mari inokwana, ticha ngapuwe kodzero dzake, ticha ngakwanisa kugara mumba anokwanisa kubhadhara rendi, anokwanisa kuendesa vana vake kuchikoro, anokwanisa kuzviendesa kuchipatara. Iye zvinezvi varairidzi vakawanda havagoni kurarama.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vati zvinhu zvakatonyanya kuomera nhengo dzesangano ravo.
Hazvisi zvose zvichongota kusati hurumende ngaitipe mari, asi ine zvakawanda zvinogona kutiita nokutitenda nokutikurudzirawo kuti tigoramba tichibata basa redu. Kuvapa kana mabhazi anovatakurawo kupera kwemwedzi chavo vari mumaruwa vachienda kunotenga zvinhu zvetinotenda, kutipawo minda yekurima, kutipawo kunyangwe isusu zvekushandisa pakurimisa sezvinongoitwa ruzhinji rwenyika sezvo tirimo mumaruwa.
Asi gurukota rezvidzidzo zveprimary nesekondari vatondera imoyo vanoti varairidzi vachaenda kubasa nenzira inotarisirwa sezvo pasina sangano rinovamirira rakanyorera bazi ravo richizivisa kuti havasi kuzoenda kumishando yavo.
Varairidzi vangadaro vanga vaine zvitsutsumo zvavanazvo, asi hatisati tambonyorerwa navo kuti vati havasi kuuya kubasa, vese vari kuti vakutanga basa.
Vamoyo vaenderera mberi vachiti vachatorera matano vadzidzisi vanoita maextra lessons muzvikoro.
Mutemo unorambidza kuti murairidzi atore uro akumbire vabereki vevana mari dzemaextra lessons. Saka tiri kuti isusu tine mutemo watinawo wokuranga nhubu idzodzo. Tinoda zvakare kukurudzira kuti vanhu vaende kunoripota kumapurisa, ngavaende kunoripota kana kuzaki Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuine vanhu vanodzingava nechikoro.
Asi masangano anomirira vadzidzisi anoti hurumende iri kutadza kugadzirisa chaita kuti musoro uteme pakuda kutonga nedemo panyaya yemaextra lessons. Masangano aya anoti kana mihoro yavo ikawedzerwa havamboswere vachiita zvemaextra lessons izvi. Mubereki wemunzvimbo yeushe wokunze muHarare ane vana vaviri vari kuendawo kuchikoro vaShame Kanguni vanoti gadziriro yekuti vana vaende kuchikoro yanga yakavaomera.
Takangokurira tichinzi education for all, but enezvi zvachinja yasurvival of the fittest. Haugone kuendesa mwana kuchikoro, zviri kupinda muhombodo nezvati kutarisira kuti vana vaukwanise kumuendesa kuchikoro hazvichaenderana. Yatsurona nungu mwena mwe chete abaiwa ngaabude.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzedzidzo uye vari mukuru wesangano reFriends of Education Africa vaMoses Mbimbi vanoti zvakakosha kuti paite mubatira pamwe pakutsigira kudzidza kutsva kweheritage based curriculum kwakaparurwa nehurumende.
Inyaya heritage based learning inotibatsira kuti vana vedu vanokwanisa kunzwisisa mumwe nemumwe sedunga munhu kwaakarerekera, kwaanogona kunyatsokubata muzvidzidzo zvake, kuti anogona zvokunyanyoverenga achipfuurira mberi nezvidzidzo zvake kana kuti anokwanisa kunge achiita mabasa emaoko anounza pundutso muupenyu hwake semunhu uye zvese nyika.
Hurumende yeZimbabwe inoti hakuna mwana anofanira kudzingwa chikoro nekuda kwekutadza kubhadhara mari yedzidzo. Inotiwo zvikoro hazvifaniri kumanikidza vabereki kubhadhara mari dzedzidzo nemari yekunze chete kana kuvambunyikidza kuti vatenge mayunifomu pazvikoro chete. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mary Jonga inonzi iri kuramba ichienderera mberi muMozambique pamberi pekugadzwa kwava Daniel Chapo semutungamiri wenyika iyi mangwana. Rimwe sangano rinoongorora mafambisirwo esarudzo reDecide Electoral Platform rinoti nezuro kwakapfurwa vanhu vatanhatu kukakuvara vamwe gumi nevashanu mukuratidzira kuri kuitwa nevanopikisa. Vanotiwo vanhu vafa mumhiri Jonga iyi kubva paitwa sarudzo kusvika pari zvino vanosvika mazana matatu. Musi wa5 ndira mumusangano wakaitwa nesangano reSADC wekuziya mamiriro akaita zvinhu muMozambique, chikwata cheSADC Panel of Elders chichitsigirwa netroika chakapiwa basa rekuyananisa mapato ari kupokana munyika iyi kuti muve nerunyararo. Hatisati tanzwa pamire nhaurirano idzi, asi mashoko eSADC anoti chikwata ichi chichaenda kuMozambique mushure mekugadzwa kwavachapo mangwana. Zvichakadaro, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vaenda kuMozambique nhasi kumabiko ekugadzwa kwavachapo senhume yakamirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avachiri pazororo ravo repagore. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Sininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMozambique, vaTanaka Muchemwa, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu munyika iyi.
Zvinina unyatsokumira mushe kuti unyatsonzwisisa kuti zviri kuenda nekupi, zviri kubva nekupi, panenge pari kuti netsei kuti unyatsonzwisisa. Unomboita sokuti kwamboti dzikamei mangwana unonzwa zvazvinyi, saka kuti titi kwakanyatsomira mushe hakuna kumira zvakanaka, hakuna unyatsodzikama.
Imi sezvizvarwa zveZimbabwe zvinoraramawo zvirimo muMozambique, muri kuonawo makachengetedzeka zvakadii pari zvino?
Kuchengetedzeka takachengetedzeka, nekuti chakanyanya kukosha ndechekuti iwe kana uchizivawo kuti hausi munhu anogara munyika imomomo pavanenge vachiita zvinhu zvavo, kupaticipata nezvavanenge vachiita, nekuti vanhu vari kurwira chinhu chavo. Saka iwewe unenge uchingozva chinangwa chako chaukawira mukati menyika yacho ino, chiri sefi kugara hako kumba.
Pane here vamwewo vekuZimbabwe varimo vamunozivawo vamungati vangadaro vakawirwa netsekwende munyaya dziri kuitika idzodzi?
Zvekuti dzimwe nguva munhu anogona kungotiwo anga achibvawo kwaanga ari kubvawo, kana kuti kumashops ongo pfuurawo nenzira inenge ichiitwa izvozvo. Unogona kuzongonzwa kuti munhu azotinda zodonha ndikakuvara ndichitiza, kwete kuti vanenge vakanyatsotagita kuti maforeners. Mademonstrations avo akanakira kuti havana kutagita maforeners. Maforeners havanei navo, vane vanhu vavo vavakatagita vemunyika muno vavanoziva kuti vari active politics dzebato ravari kupikisana naro.
Tinonzwawo kuchitaurwa kunzi mamwewo masangano akaita sana SADC vanenge vachitumawo nhume kuzoedza kuyananisa. Mune zvamuri kunzwawo here ikoko zviri kuedza kubatsiridza kuti mvongambopoto iperei?
Ndezvekungonzwawo vanhu vachitaura kuti kwazouyawo nhume dzabva kuSouth Africa, maelders eSADC vazodii, vari kuedza nepavanogona napo kuti mirizhonga iyi isaramba ichienderera mberi, vanhu vaedze kugara pasi vataurirana. Vane maitiro avari kuitawo, manzira atiri kuita, basi unongozva vanhu kana vaine nharo dzechinhu chavanenge vachida pamba cho vanenge vasiri kunyatsokunzwisisa kuti vanhu vari kuuya vari kuuya in good faith here, kana kuti vane divi ravakarerekera. Zvatiri kuona zviri kuramba zvichiita kuti mirizhonga inyanye kuramba ichienderera mberi.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMozambique, vaTanaka Muchemwa, vari parunhare kwakare kuMozambique, naEvans Sininga weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi Updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kambani inogadzira shuga yeTriangle Limited inoti kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwaimanikidza kuti igumure vashandi mabasa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvashandi mukuru wekambani vatendai Masawi vati zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka kwemakore matatu apfuura zvekuti uwandu hwemari yavanowana mushure mokuita bhizimisi kana kuti profit pachirungu yakadzikira nezvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana. Notiwo panguva iyi mihoro yevashandi nezvikwereti zvakakwira zvakanyanya, izvo zvakasiya kambani yave parumana nzombe. VaMasawi vatiwo zvimwe zviri kuomesera kambani yavo kukwira kwemitengo yezvinhu zvavano shandisa zvakaita sefortraiser pamwe nekunzwa munyika kweshuga inobva kune dzimwe nyika isingabhadhare mitero yejuti, izvo zvinoita kuti itengeswe nemutengo wakaderera kudarika yavo. Vati vachashandisa mutemo weLabor Act kumisa vashandi, uye chirongwa chekutanga chekumisa vashandi chiri kutanga mwedzi unouya kusvika muna Nyamabvuvhu. Vati chirongwa chekumisa vashandi basa hachinei nekutengwa kwakaitwa kambani iyi nekambani yeVision Consortium. Mutauri wekambani Dr. Dalia Garwe vaudza Studio 7 kuti vachamisa basa vashandi shuru kubva kuzvigayo zvavo zveshuga zvetriangle nehipo valley. Pari zvino kambani iyi ine vashandi zviuru 16 muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nekambani yeGimbri Finance vaGilbert Mponda vaudza Studio 7 kuti bhizimisi rakawanda munyika rave kuitwa pamukoto vanhu vasingabhadhari mitero, izvo zvinosiya makambani anotevedzera mutemo ari parumana nzombe.
Izvi zvinozokonzera izvo kuti makambani ari fomo makambani akaita semasupermarket neamwe anogadzira zvinhu anga mukutaura vanenge vaitwa parumana nzombe, nekuti ivo vanenge vachiita zvinhu nemazvo vachitendera murau vachibhadhira vashandi vachibhadhira mari dzaananasa vachibhadhira macheki nezvimwe zvakadaro. Saka zvinozovaremera pakuti vanenge vakukwikwidza nevanhu vaya vasiri kubhadhira zvavari kubhadhira ivo.
Vatiwo zvinhu zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nekudhura kwemari yekukwereta kumabhanga ndizvo zviri kuomesera makambani anogadzira zvinhu munyika, uye vati Zimbabwe ichapedzisira yave kutenga zvinhu zvese kunze kwenyika kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu nokukasika. Munyori mukuru mune rimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Shamuyarira vaudza Studio 7 kuti havatenderani nezvikonzero zviri kupiwa nemakambani pakumisa vashandi basa.
Retrenchment ari kukonzerwa nekuda kuramba vashandiwi vachiwana vakamaintaina maprofit avo.
Vatiwo vashandi vazhinji munyika vari kutambiriswa mari yezik, nekudaro mari dzavanopiwa pavanomiswa mabasa hadzina zvadzinobatsira. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati hazvina kunaka kuti makambani ari kutsvaga upfumi hwakawanda nekudzinga vashandi, uye vanoti hurumende inofanira kupindira kuti vashandi vasabatirirwe.
Tinokurudzira kwazvo retrenchment board kuti imire nesimba. Tiri kumirawo isusu semusangano wevashandi in solidarity nevashandi vakatagetwa nevari kutaurwa nezvavo ivavo, and we will offer solidarity and help in any possible way patinenge tichikwanisa kuti timire navo, tirambe tichimira navo nekuti taisuwa kuti mabasa avo asarasika.
Kunze kwemakambani anogadzira kana kutengesa zvinhu, mabhanga ari kuderedzawo uwandu hwevashandi nekuoma kwaita zvinhu munyika. Rimwe bhanga guru munyika reCBZ rakatogumura mabasa vashandi varo vepamusoro 13 muna gumi guru gore rapera, uye riri kuronga kumisa mabasa mazana evashandi pavashandi varo vanodarika churu munyika yose. Zvichakadaro, kambani yekuChina inogadzira mabhazi muZimbabwe yeZhongtong yazivisa nhasi kuti yamisa kushanda kwayo muZimbabwe. Muchiziviso kune veruzhinji, kambani iyi haina kupa zvikonzero zvekuti sei yambomira kushanda. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemaindastry nemabhizimisi vaMangaliso Njofu vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika 150 vakapiwa mibairo yeNobel and World Food vanyora tsamba nhasi vachikurudzira kuti paitwe tsvakiridzo yekuona kuti chikafu chingarimwe sei chakawanda kuti vanhu pasi rose vasatambure nenzara. Nzara iri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuwanda kwevanhu pasi rose. Tsamba iyi inoti pari zvino vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe kana kuti 700 million vakatarisana nenzara pasi rose. nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uwandu hwechibage hunorimwa muAfrica uri kutarisirwa kuderera zvakanyanya. Mutungamiri wenyika yeAmerica ave kusiya basa vaJoe Biden nasi vataura mashoko ezvavati vakakwanisa kuita munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika makore mana adarika. VaBiden vanoti vakakwanisa kumisa Russia kupamba Ukraine vachishanda neNATO. Vatiwo vari kusiya Amerika yakasimba uye vavenge vaya vakaita seIran, Russia, China neNorth Korea vachibatana kwete kuratidza simba asi kutya. Vatiwo vari kuedza kupedza hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. VaBiden vanoti vari kushanda kuti vakapambwa nechikwata cheHamas vasunungurwe. Apo nyika iri kunzi iri kunetsekana kuunganidza mari inoikwanira zvirongwa zvayo zvose, hurumende inonzi yave kukurudzirwa nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi kuti iwedzere nzira dzayo dzekuunganidza mitero kuburikidza nekutarisa kuboka revanozviitira mabasa emaoko kana kuti informal sector, iro rinonzi harina mari yakawanda yariri kuisa muhomwe yenyika kunyange hazvo riri kubata mamiriyoni emadhora ekuAmerica pagore. Mumwe wevari kukurudzira kuti boka iri riisewo cheuviri muhomwe hurumende senzira yekuwandudza upfumi hwenyika ndava Persistence Gwanyanya, nyanzvi mune zveupfumi, vanove zvakare chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Hakuna nyika inofamba zvakarurama zvakanaka neinformal sector, nekuti informal sector haibhadhari mitero. Informal sector iyi havapinzi mabasa anonobatsira nyika nekuitisa zvinhu zvakanaka, atioti maquality job.
Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisbone Malaya vanoti havasi vose vari kushanda mabasa emaoko vari kuita mari inokwanisa kuita kuti vabhadharawo mitero.
Dambudziko ratinaro panyaya yemitero iri kukurukurwa nehurumende ndeyekuti pari kutsanangurwa nyaya yemitero iyi yobva yapiwa zviga zvekuti inotorwa sei mitero iyi pasina kuitwa hurukuro neatinoti mastakeholders including us maassociations anoshanda nevanhu vanoita mabasa emaoko. Nekuti vanhu vanoita mabasa emaoko vari muzviga zvakasiyana-siyana, vamwe vanotengesa madomasi, vamwe vari kuita zveweldini, vamwe vari kuita zveplumbing. Saka vanhu ivava vakatosiyana mari dzavanowana.
Mukuru werimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti havaone zvavo paine chakashata kuti vanhu vanozvibatira mabasa emaoko vange vachibhadhara mitero kunyika.
Asi isu seboka reVSET tinenge tichikurudzira maauthorities kuti panoitwa taxation iyi zviitwe pajekerere, zviitwe nenzira inobatsira kuumbiridza mashandiro anoita vanhu vari muinformal sector. Tikatarisa hurumende yakamboindrodusa inonzi presumptive tax, mukatarisa mamanejerwa yakaitwa, maitirwa zvaiitwa, hatina kuona pundutso maringe nemunhu ari kushanda muinformal sector. Saka any tax inenge ichiparurwa nehurumende inofanirwa kunge yakanangana nekusumudzira mashandiro emunhu ari muinformal sector.
Ukuwo vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vanoti
chiripo nechekuti ukaona hurumende yakutsvagurudza tumari tunobva kumavhenda nemahoka nematakshop, pane dambudziko. Nekuti backbone kana musana wemitero yenyika unobva kumakambani mahombe, vemigodhi, vanorima, vanotengesa mashop mahombe mahypermarket. Saka ava vanhu varombo vari kungonetsekawo. Saka zvakanaka hazvo ichokwadi, munhu wese ngaabhadhare mitero asi ngavatsvage nzira dzisiri dzokushungurudza.
Asi vaGwanyanya vanodzoka vachiti iyo inyaya yekurwisana neinformal sector ndiyo imwe yenyaya dzavanofunga kuti dzakagadziriswa zvakanaka dzinogona kuzofambisa upfumi hwenyika zvakanaka.
Iyo inyaya yekurwisana nedambudziko reinformal sector ndeimwe nyaya zve yandinofunga kuti tikaigadzirisa zvakanaka inogona kunotifambisira upfumi hwedu zvakanaka kumberi uku. Saka hurumende inofanira kuita kuti zvese zvinoindisira mberi nyika titarisane nazvo, tizviite sezvekurwisana nehondo yekupinda kwezvinhu zvisingabhadhari majuti, zvisingabhadhari mitero pamabhodha.
Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti chiri kungonetsa chete ndechekuti hurumende iri kushandisa here mutemo uyu wekuti vanozviitira mabasa emaoko vabhadhare mitero yakakodzerana navo kana kuti haina zvairi kutoita iyo ichichema kuti haisi kuwana mari kubva kuboka iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, vanhu makumi maviri nevana kana kuti 24 vanonzi vafa kusvika pari zvino kuLos Angeles muAmerica nekuda kwemoto uri kubvira uchipisa dzimba nemasango. Mhepo iri kuvhuvhuta zvakanyanya munzvimbo iyi inonzi iri kupa kuti kudzima moto uyu kunetse uye nzvimbo iyi hainyatsonaye mvura. Masangano akazvimirira akawanda ave kubatsirana nehurumende kubatsira vanhu ava. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakambogara munzvimbo iyi, mufundisi Fortunate Hove Cooper vesangano reConcerned Family ndevamwe vari kuedza kubatsira. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Nzvimbo yandakatombogara kwemakore anoita 11 taiita missionary work ikoko unamata. Saka tiri kuramba tichinamatira nzvimbo iyi nokuti zvinopisa tsitsi zvakaitika. Ukatarisa kurasikirwa kwacho kuti vanhu vanozotangira papi zvakaoma, asi tinotenda Mwari nerudo rwevavakidzani nemasangano akaita sana Red Cross izi nesima nesuo machechi akazvimiririra kana non-profit organization, nokuti tagara tiri vanhu vanochengetedza zvekudya zvemumagaba zvokuti kana kwaipa vanhu vanovhura magaba vachidya. Tiri kuunganidza kuti tiendesewo ikoko nokuti vanhu vazhinji tatowana vanhu vari kukumbira rubatsiro. Vamwe vari kuti takagara mahotera asi hatina mari yokuisa petrol mudzimotikari, hatina zvekudya uye hatina zvipfeko. Vaakutanga kutsvaga nokuti vanenge vachiziva masangano akaita sedu kuti tinopa zvipfeko uye tinopa zvekudya, pamwe tinobatsira nemari yokuisa petrol mudzimotikari.
Pari zvino mungaziva here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanikwa zvichitarisana nedambudziko iri here?
Vazhinji vanogarako kunzvimbo idzodzo dzemuLos Angeles vavakazara vekuZimbabwe tingasaziva zvedu mazita, asi patanga tichimboita misangano nezvimwe zvakadaro tine tichisangana ikoko kana pandaigara ikoko taisangana. Asi nokuda kwekuti nyaya yacho yakangoitika muchivhunduvhundu hatinzwizivi kuti vamwe vari kupi uye vanhu vekutotsvaga kuti tinzwe kuti zvakamira sei, pakati pedu ndiani ane dambudziko rakaita sei uye angabatsirwa sei. Asi variko vakawanda vanogara ikoko, sezvo ndainge ndichigarako ndaiziva vazhinji ndichiriko. Nguva dzakadai dzakarema, dzimwe nguva munhu anoda kungonyaradzwa kuudzwa kuti aiwa zvinhu zvichagadzikana kuti hana dzavo dzitsigiswe.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe mufundisi Fortunate Hove Cooper vesangano reConcerned Family vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuRiverton muCalifornia muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvekuvhurwa kwezvikoro nematambudziko akatarisana nevadzidzisi pamwe nevabereki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotyirwa kuti zvakafirawo mumugodhi weStilfontein muSouth Africa. Zvikoro zvovhurwa vabereki vachichema-chema nekudhura kwezvinhu munyika. Kambani inogadzira shuga yeTriangle yomisa vashandi mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni weStudio 7, ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2025, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sithi kube umbuso ukuthi lento beniyithandiza basmoke out niyenzile kuba ubuninzi abantu babantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumuntu xa uyinkokheli
imdeni lesihlobo zabojekeja osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa namuhla ziphoselana aqatha labaphathe ntambo ababili bakahulumende walelo lizwe.
Kama figures kade ngiwanikwa the teachers had a very low kwamanyama schools like iJocholo ukuthi akona abantwana befika kuphela ekuseni ukubona hambanini liyothatha ama school fees.
Izikolo zivuliwe lamuhla kulabantwana abaningi abangenelisanga ukufunda ngoba abazali babo bengabhadala imali yezifundo lezo. Iparlamente yeMelika namhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathe intambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Imdeni lezihlobo zabojekeja osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa lamhla ziphoselane aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende ababezobona ukuhlengwa kwabojekeja laba. Imdeni yethesa uhulumende umlando wokwekela ukuhlenga kuseselesikhathi ojekeja abacatshangelwa ukuba balikhulu abafele emgodini lo okwenjiwa igolide. Uthuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo yomsindo lengcwaba ngqoza evuke ngesikhathi umphathi ntambo ogada lwezemigodi umnumzana Gwede Mantashe kanye logada lwezamapholisa umnumzana Senzo Mchunu bezama ukukhulumisana lezimuli ebezilinde ukuhlengwa kwezihlobo zazo labangane. Ngemva kwemfanekiso ethulwe izolo ebitshengisa izidumbu ezifika ikhulu zabotshekeja asebefele kulo mgodi, imuli lezithi uhulumende nguye ubangele imfa yalaba bantu ngokwehluleka ukubahlenga kusaselesikhathi. Unkosazana Zinzi Tom olomfowabo olokhu ephansi emgodini ukuthi kwazisa ubuhlungu ukuthi uhulumende wekele abanye balabotshekeja baze bafa esala ukubahlenga kanti futhi bebencitshwa lokudla.
Ifu yayisivile bangahambisi ilizwi lokuthi they are criminals, bakhumbula ukuthi egqibeleni before I'm a criminal njengomuntu. Ngezingekho apha, even these thousands that have been spent, I don't think ngezizafikela kule zinga. Ngebe bakhuphile then bababambe.
Ukhokhela lezimuli kumaqhinga okuhlengwa kwabotshekesha laba umnumzana Johannes Qankase uthe abalazo isikhathi sokukhulumisana labaphathi ntambo laba.
Kodwa sithi kube umbuso ukuthi le nto beniyithandiza basmoke out niyenzile ngoba ubuninzi abantwana babantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazingenele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumntu xa uyinkokheli uyazi ukuthi umntu ngumntu ngabantu. Ingakhathalisekanga indaba yokuthi basuka kuwaphamazwe ekugqibeleni ngabantu bafana nathi ngabantu begazi nenyama.
Kodwa ke uMantashe walile ukuthi imfa yabanye babotshekesha laba ibangelwe uhulumende.
If you go and steal gold,
ungangena emgodini usiyantshontsha igolide, ngeke uthi kulomuntu olomlando nxa usufike wafela khona, umlando ngowakho lalo okuthumileyo.
Usenjalo uhlelo lokuhlengwa kwabotshekesha luqhubekela phambili. Selokhu luqalile izolo, kusiyajaya ihola lesihlanu ntambama namuhla bese kuhlengwe abaphilayo abaphose befike ikhulu 91 kwakhitshwa lezidumbu ezilula amathumi amane 43. Inhlelo zokuhlengwa bezilokhu ziqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni. Uhulumende uthi iningi labaphuma emgodini laba yizalwane zeZimbabwe lezeMozambique. Abahlengi bathi kuzathatha insuku ezilithumi ukuthi baphethe lolu hlelo Uqede lapho bese uqala uhlelo lokudinga izihlobo zalabo abakhitshwe sebefile. Kumele Studio 7 eStilfontein kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
The Voice of America.
Izikolo zivuliwe lamhla kulabantwana abaningi abanganelisanga ukufunda ngoba abazali babo bebengakabhatali imali yezifundo eyama school fees. Ababalisi abakhulumele Studio 7 bathi lokhu akumangalisi ngoba babuyiselwa emakhaya sikhathi sonke kuvulwa izikole. Baphinde bathi kukhanya ababalisi abaningi bahambile ezikolo kulandela ukwethusela kwabanye babo ukuba kabasoze benelisa ukuya ezikolo lamhla ngenxa yeholo eliphansi. Iziphathamandla zikahulumente zithi baningi ababalisi labantwana abahambe ezikolo lamhla. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Neva Nyahunzwe okunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ndinge ngabuza from ama executives from ama various districts like ngikhulume lo mbaliso weBinga High, ngikhulume lo munye weJocholo and kathesini seHwange Government Secondary School. Ababalisi babuyile laba abahlala esikolo and then abantwana kukhanya high turn up namhla kade is very 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 low. Like ama figures kade ngiwanikwa the teachers they were very low. Kwamanye ama schools like iJocholo kuthiwa kona abantwana befika kuphela ekuseni kuthiwa kona hambanini liyothatha ama school fees and then abaningi bangikhona abazange abaphenduke bekuthola kula abantwana abangu 20 or less from each and every class. Same applies leBinga. Ama form 1 they supposed to have 2 classes but out of ama 2 classes wona lawo bekulama 18 girls kuphela kuma dormitories. Abaningi ababuyanga ukukhanya iproblem kuthiwa kona ngama school fees.
Yesizwile njalo ke uhulumende sithi ababalisi bayenelisa ukuthi bafundise bangasuka esikolo bayifundisa abantwana ngekhaya. Bakhona abakwenza khonoko.
Abaningi kanye these days sebekuyenza kai because imali kanye igovernment okwakathesa avele anje abakhulumi ngama salary increments but abalisa abaningi vele bayahluleka ukuthumezela abantu ababo esikolo. So the only way ukuthi kona lawo ba raise imali ukwenza ama extra lessons ezindlini. So abaningi vele bangazuza isikhathi sona leso abantwana abafuna ukwenza ama extra lessons. Abaningi vele sebenza ama extra lessons vele siyabaza abayenza ama extra lessons uyadlula sibili kulama bench bebenza ama studies awo endlini kambalisi.
Yes, ngathi kuyimalini ukuthi ufundise umntwana endaweni ezinjalo.
Ama individuals bayacharge ama $10 per student ngenyanga. So uyabona labantwana maybe around 20 or 30 somewhere there uya depend la lama areas angu kona lapha endlala kona mina we find ukuthi umbaliso yedwa angaba labantwana abafika kose 10 kumbe 15 up to a maximum of 20.
Lowo ngumnumzana Neva Nyahunzwe omele iMatabeleland North kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esewange. IParliamente yeMelika lamhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Okhethwe ukuba umkhokheli wezomvikela umnumzana Pete Hegseth nguye oqale ukumiswa phambi kwedale lesenetha bebandla eliphikisayo lama-Democrats bembuzisisa phezu kwempiko yokuthi wake wahlukuluza owesifazana ngokocansi njalo watholakala edakiwe emsebenzini. Ukulandule lokho, ama-Democrats amthwalise nzima njalo phezu kwamazwi akhe awokuthi amabutho awesifazana kumelanga aye empini. Kodwa abebandla likamnumzana Trump lama-Republicans bamncomile besithi ungumholi olohlonzi omele apasiswe lidale le-Senate. Ukuhlolisiswa kwakhe kusaqhubeka. Abanye abakhethwe ngumnumzana Trump abazabuzisiswa lidale elifanayo bagoqela umnumzana Doug Collins okhethwe ukuba ngumholi wogatsha lwabalwa impi olwe-Veterans Affairs lomnumzana Marco Rubio yena oza kuba ngunobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu ngalolu daba.
Okumele kuqale kubhekisiswe kahle ukuthi iSenate iphethwe ngobani. Sizabona nje ukuthi ama-Republican azibambelala lokhana singathi yisway. Kuyavela ukuthi bakhona sila abazimiseleyo ukuthi u-exec anqobe. bayafunga abanye sibili ukuthi hayi we'll make sure sibili ukuthi uza crossa eliye. So mbona sengathi kuzaba nzima, kuzoba lokulwa okuthile, kodwa ekugcineni uzonqoba. Ngoba uTrump nangokwakhe ngeva ehlale iminyaka emine engekho. Ngaleso sikhathi ubengahlala ngaphansi, ubesenza lokhu anesingathi uplotter ngesilungu, ukuthi ubezimelele lezo zinto ukuthi zizokwenzakala. Ngakhe kuTrump lapha acathula khona kulunga abantu abangelanhloni, njengoba la engelanhloni. Akusiyo into emhluphayo yena ukuthi uHexet ngumuntu owaziwa ngokudakwa, owaziwa ngokukhuluma amagama ababi ngabesifazane nje nangabanye abantu. Ngakho-ke umbona sengathi ubevele ekumelele ukuthi kuzaba khona abazafuna ukwala ngoba bazafuna ukumphikisa, kodwa mbona ngani bazimisele kulokho, mbona ngani hayi uzaphumelela.
Uhulumende kaTrump umbona eminjani, eqhuba njani nxa siqathanisa lalo oke waba khona eze ebe ngumongameli eminyakeni esanda kwedlula?
Ziningi izinto angasoze zenze njengalokhu abekwenze kuqaleni, ngoba uTrump nangokwakhe uthe ngene embusweni bengalukhana singathi novice, engani akazi ukuthi uhulumende usebenza kanjani. Nabantu akade sebenza labo ekuqaleni bekungabantu abathole nje bekhona ku-establishment ye-America. Abanye bangikhona nje ngathi kuba khona kwenza ukuthi angaze enelisa ukuthi afuqele phambili izifiso zakhe ngendlela afukadeso. Kwamanje ufundile izifundo njengoba ngengathi ukuqaleni, uhaya labana abantu abangathi singama-loyalists, abantu aziyo ukuthi bayamfuna ukuthi abe phakathi, laye aziyo ukuthi bayamsekela, laye abathembileyo. Sibona nje ngama-appointments akhe lalokhe walethe ekuqaleni ukuthi hayi ukhetha abantu aziyo ukuthi bayamsekela, abangelakho ukuthi bangambhoda ngamuva benze okunye okuthile.
Lo ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ohlaziya ezombusazwe ezimele, ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 esebhilithane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umnumzana Raila Odinga wethekelela amazwe achiyeneyo kuzwekazi le-Africa goqela eleZimbabwe edinga usekelo lokuba umkhokheli we-African Union Commission. Lamuhla wethekelele eZimbabwe lapho axoxe ngodaba lolu lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Odinga isiphathamandla sebandla eliphikisayo eKenya. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulomoya omkhulu lamuhla eCalifornia khonapha eMelika olakho ukwenza kuvuthe ngamandla umlilo osubulele abantu phose abangamachumi amabili njalo wabhidliza izakhiwo eziningi. Ele Mozambique lithi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kusasa okuthiwa wanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu nyakenye. Kuzaqhutshwa umkhosi lo ngesikhathi kusanda ukubulawa abantu abayisithupha abatshengisele izolo emgwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho esolwa ngelibandla eliphikisayo ngowebandla eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane othi iFrelimo yaqelibezela. Inhlanganiso ye-Decide Electoral Platform ithi sokwabulawa abantu abedlula amakhulu amathathu selokhe kwethulwa impumela yokhetho lolu. Umnumzana Mondlane owabaleka kwele Mozambique wabuyela ekhaya ngeviki ephelileyo elokhe ekhonona ngempumela yokhetho. Mhlaka 5 kuyonale inyanga, umanyano we-SADC wazisa ukuthi uzathumela iqula elizaphathisa kunkulumo zokukhumisana umlotha eMozambique. Kodwa ingcwethi zithi ukuvumela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo iqula leli lingakaqali inkulumo lezi kumnika amandla awedlula akamnumzana Mondlane kwezombusazwe. Kusenjalo umphathintambo wezomvikela eZimbabwe unkosikazi Opamo Chinguri Kashiri usefikile kwele Mozambique ukuyathakazelela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo emele umongameli Emmerson Mnangagwa okukhefu. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lengcwethi yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Inkinga yokuthi kuyahambelana nemicabango lengqondo ebelisebenza kuthade ukuthi gabala sifiso sokulungisisa udlakela. Ukuthi bona sebezithembisile nje ukuthi kuzakuba le mpi ba labantu abaphikisayo bavele bathi bona basoze bayekele ukungabangcoda. Ngibona ngathi mina sokuphambanisekile lapho ngaye bahleli phansi nabantu abaxabanayo baqala balungisa okuqala kungakakhulunywa okokugcotshwa. Yikho ngibona ngathi udlakela
phambili. I-SADCI yayithe ithumele abantu ukuthi bayiphathise ukuthi kukhomisane umlotha. Kwakukhangelelwe ukuthi laba bantu babe lempendulo mhla ka-15 okokusasa. Le ubona ngathi kuyini okwenzakele lapha njengoba bengakabonakali abakhokheli be-SADCI besiyazama ukuthi babambanise abantu. Sesizwa ukuthi i-panel of elders izakuya eMozambique ngemva kokuhlaliswa kukaChapo. Akusoze kuphazamise na ukukhulumisana nxa omunye esehlalisiwe.
Ukuthi aphambanisa kakhulu ngoba lapha bafuna ukwenza singathi khona i-template i-style yana abayisebenzisa eZimbabwe ukuthi umgabe waqala wagcotshwa bathi bebizela i-GNU. Yikho bafuna ukusebenzisa i-template yakhona ngoba kungasebenzi. Akusoze kuguqule ulaka kumbudlakele khona vele sokubhamalisekile lapha befundi ngaye baqale bakhulumisana baba bantu bakhulumisana umlota kodwa okwakhathethe mbona ngathi ukuqala bagcobe uChapo ikwenzela ukuthi bamnike esingathi nesikhiwa i-competitive advantage ukwenzela ukuthi abe ku-position of strength kodwa kungasebenza eZimbabwe eMozambique asoze kusebenzi ngoba uZulu vele uhle wathinga kathethe.
UZulu engaba la mandla okumisa ukugcotshwa kukamnumzana Chapo na kusasa.
UZulu kathuzi abe la mandla ngoba hantsi bayibona bona bayesebenzisa imibhobho. UZulu kasuza aphumelele ukuthi ayevalela ukugcotshwa komongameli kodwa nje udlakela labe lokhu esenzakala ngoba mbona ngathi ngilo uzakwenzekela ukuthi yena umundla nina uzawuthi lami sengigcotshwa ngapha ngabantu wami yikho sebezathumizela amasisa khona. Ngibona ngathi kusasa emfowet kuzakuba lokufa lokubhilideka lokuchitheka kwegazi.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya olandela izombusazo enjalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa isecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseHarare. Osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa uchayelwa ihlombe ngabaningi ngenxa yekilinika owayisungula ngomnyaka ka-2018 eHarare eyokusiza abesilisa kwezempilakahle njalo uthi kuningi okungenziwa ngabasakhulayo ukuze labo bephathise ezigabeni zabo. Kubika uTobias Mudzingwa.
UBen Germain Ncube wasungula ikilinika yakhe ebizwa ngokuthi yi-Men's Health Clinic efuna ukunceda abesilisa. Ukhulumele Studio 7 ngohambo lolu.
Ngingaqali lo msebenzi engiyenzayo ngahamba esikolo uthi ngibe ligqweta. However, ngithe sengiqedile esikolo inhliziyo yami yayifisa ukuthi ngibe ngincedisa abantu ngendlela ejeniyo. Lokho yikho okwalethayo ingqondo eyokuvula isibhedlela samadoda.
Kodwa uNcube uthi kwakungalula ukuthi iphupho lakhe lokunceda abesilisa ngezempilakahle lifezeke.
Okokuqala bengingela lwazi olukwanileyo, bengingazwisisi sibili ukuthi ngizakuhambisa njani ukuthi siphuthe. Okwesibili, izimali lezinye izinto ezazifunakalayo bengingelazo.
Ikilinika kaNcube eseHarare inceda amadoda labafana endabeni zonke ezimayelana lempilakahle yabo egoqela eyemzimbeni leyengqondo. Uthi okuqakathekileyo ngekilinika le yikuthi akubandlululwa muntu njalo abesilisa bayakhululeka ukukhuluma ngendubo zabo zonke kungela kuthonisiswa. Omunye osakhulayo ohlala eBelgravia eHarare ongathandanga ukuthi ibizo lakhe laziswe uthi wancedakala okwamagama eMen's Health Clinic.
In 2003, I discovered that I had STI, but in our general clinics, kumbe ema-hospitals ngayakhona kusesimeni engingangikuso bayawuhleka kumbe bayawuthethisa, yikho ngingayanga khona.
Unkosikazi Mavela Simoyo yena ocubungula indaba zezigaba ezimele uthi inyathelo elathathwa nguNcube liyancomeka.
Balutshwana abasakhulayo abacabangi ukwenza okwenziwa nguBhengu lokho. Ngokumemetheka kwezidakamizwa these days it's heartwarming ukubona abanye ontanga beqinisela ukunceda uZulu.
UNcube uxwayise abanye abasakhulayo ukuthi bengayekeli ukugijimisa amaphupho abo.
Ungathola into oyithandayo uba le passion and passion le iyakunceda ukuthi ubuloke uzame ukuya phambili. Njalo ke mawusitholile leyo nto oyithandayo dinga abantu abangama ngawe. Ingaba imuli yakho and support ibuya ngendlela ezijiyeneyo. Lezi zinto zinganceda kakhulu abasakhulayo.
Abesilisa abedlula inkulungwane sebancedakala eMen's Health Clinic njalo kukhangelelwe ukuba inani lamadoda elidinga uncedo ikakhulu kwabasakhulayo lizaqansa ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle okuyikho ingcwethi kwezempila kahle ezithi kubangela izifo ezichiyeneyo. UNcube wayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders njalo usekhethwe ukuba angene kuhlelo lweJuke Emerging Leaders Institute. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Inkampani elima njalo ihiqize ishukela eTriangle Limited lamhla imemezele ukuthi simisa umsebenzi izisebenzi zayo kusukela ngenyanga ezayo kusiya kweka August ngoba ingasatholi inzuzo. Embikweni ewethule lamhla inkampani le ithi selokhu uhulumende wasusa umthelo we-VAT yeshukela layo ayisenelisi ukuthi iwuthole kumpahla ezisebenzisayo ukwenza lelo ishukela. I-Triangle Limited yona elugatsha lwenkampani ye-Tongia Toilet ithi phezu kwalokho ishukela labo lincintisana lalelo elichiphileyo elingena elizweni lingabhadalelwanga i-VAT okubangela ukuthi kube nzima ukuthengisa elabo. Inkampani le ithi zisebenzi lezi okungaqanjwanga inani lazo njalo ezisetriangle le-Hippo Valley zizamiswa umsebenzi ngamahlandla amathathu elakuqala ngenyanga ezayo ekaNhlolanja, elesibili ngoNkwenkwezi, elokugcina ngoNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele loMnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCT esigabeni sentshonalanga yelizwe.
Isihlala sithi ukuthi abantu asebesemsebenzini abaqhatshiweyo ngamakhampani okuthiwa informal employment eZimbabwe la sebengaphansi kwe-10%. Kubuhlungu kakhulu ngasezondaba ye-triangle. Akucaci futhi ukuthi ba-retrenchwa kukhulunyiswana kwafikiswana ngaphi, into yokuqala le sifuna ukuthidingisisa. Njalo futhi ungananzela ngazikhuma ikhampani njenge-triangle, yabona futhi ukuthi lezi zisebenzi ezinye zihlala khonapho ekhampanini. Izisebenzi ungathola zibe le minyaka eminingi ihlala ikhampanini. Kanti esincase bethe bamiswa umsebenzi, sibona uhlupho lokuthi baphuma bengakwazi bayaqonda. Sananzela abanye engxenye abalazinhle, abanye phosele miza abalayo, so baphuma besiya ngapho. But sekunanzeleka ukuthi phela nxa kungavalanga babhadha i-VAT leyo kwathiwa uhulumende wayimisayo ukuthi ingabhadalwa. Besikhanyela ukuthi lokho kube yindlela ekuncedisa amakhampani ukuthi ngaleyo ndlela babe nemali abangayisebenzisa ukuthi bancedise izisebenzi. Ngalesi sikhathi esiphila kiso impilo enzima kanje, akuvumi ukuthi abe bengalahlekelwa imisebenzi kalula. Kufanele masinya kungenele ingatsha zonke, amanyunyeni angenele, uhulumende angenele.
Ungathini ngekusasa yezisebenzi? Sesikhangela ukuthi kule mbiko yokuthi akhona njalo amanye amankampani angavala ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe.
Okutshengisa ukuthi umnotho welizwe wethu awumanga kuhle, ususenza ukuthi amakhampani phose adonse nzima. Amakhampani lawa lomkhuhlane omubi nxa sebefika eso sigaba bona ngathi abantu abalula ukuthi bafuqelethwele nezisebenzi ngokusihlupha khonoko. Uzabona abanye okunye bazaqhubeka bekwenza bebhatha indleko zakhona kodwa sebefuqela izisebenzi eceleni. And siyasho xa bezifuqela eceleni balezi sebenziyenga return flat package yabakhuluma ngayo ayisiyo mali. Sikhuluma kanje unyaka uyaqalisa, izikolo ziyavulwa, abanye ngabaqalisa izikolo ezintsha, abanye ngabaqeda form 4 ngabantu abakhanya baya ema-university. So kuthi abantwana sokuletha le ngxabano nje okungasusani kufamily ngoba ngxabo okulanjwa khona kuba nohlupho. So ke sibona ngathi ufanele kuqiniswe sibe nale ndaba ye-tripartite negotiating forum engenisa uhulumende, ibuye ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqashi. njalo lohlobo esazilikhuma yilo ukuthi engxenye okunye ungathi kuyasiphazamisa ikhona ukuthi amakhampani athenga impahla ukuthi ayi-raw material bathenga ngemali yangaphandle emelika. Nxa sebethengisa njalo umthetho futhi ukuthi abathengise ngemali yalaphi esithi na i-RTGS. Khona kona sibona ngathi ngokunye phose okwenza amakhampani agcine engxenye engathi anyamba inhliziyo egcine engasafuni ukuqhubeka. So engxenye kuhle ukuthi uhulumende ayangenele lawo nxa sebeyithengisa kube njengalokho. And okukhona kunxa ukhipha izisebenzi ungezela abantu abadibekileyo, ungezela abotsotsi ezitaradeni, kuzabuya futhi kusibhode ngalo usithwalise nzima. So kulezi kliwo ezinezenza ngathi aziphathe abantu kuhle, sezifuna ukusesha abantu ngenxa yendlala.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe, wabexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sanibonani balaleli be-Studio 7, sanibonani sebenze e-Studio 7. Bakithi siyakhala kwezinye indawo abantu bathi uhulumende president yenza kuhlumela buyele ahlala iminyaka enjani njani, kodwa thina uhlupho lwethu njengabalimi asithi upresident usithwalise nzima ngoba akula muntu ongasebenza umnyaka uyephela engaphiwanga even 5 rand. Kanti umuntu luya besidlani khonapho nxa esebenza. Sifaka amabele last year ingoloyi lakhathi sasikabhadalwa kusasizikolo ziyavula, abantwana ziyabathengela ngani amabhuku ngoba thina singabalimi sihlala emasimini. Ayikho enye into esiyenzayo, sithengisa imbuzi kokuphela every year ngoba since upresident nangakho waqala ukungena esikhundleni akubhadalwa kwethu kunzima. Kumgabe sasingazake sidlale ikhisimusi singabhadalwanga badala. Sasithi sidlala ikhisimusi sasibhadalwa futhi ngemali ayingamanamba. Sasidlala ikhisimusi imali yethu silayo, kodwa khathesi sidlala ikhisimusi abantu bethu bengadlanga. Njalo abantu abaningi bagcina abantwana bazintandane, abantu bethu basiyela abantwana. Nxa umntanakhe lo ngingasami sesikolo kodwa sithi ngingumlini ngiyabe ngileqiniso yini.
Banani balandeli be-Studio 7, hayi thina siyaphila. Yaphila mbona nje lapho uThaba ngomthwa kade eplazini kapresident uMnangagwa ethi khona funa aqhubeke esembusweni. UThaba nguvele lowo muntu yizani. Yizani uThaba, abantu besiNdebeleni bayasiyangisa kakhulu ukuthi yibo abachitha izinto. I-CCC yayizwinile kuhle amasithi emaningi. UThabango wangenela wachitha ngoba sedisiwe. UThabango kathesi usevoce wavoxa i-CCC seyiqedile, sekusemgcekeni ukuthi vele nangowezane. UThabango ngowezane, ngowezane uThabango lo, kodwa ingqondo yakhe iyimbi ngoba abantu beZimbabwe bathwele nzima.
Uli ka-Studio 7 njani, sifisa nomnyaka omutsha sonke. Hayi, ilizwe leZimbabwe kunzima bantu. Indaba yamanzi le mina vele ngokuyizwa kwambili ngizizwela nje ulimi lwepolitics kuphela ikwenye into. Siyazi ukuthi nje ungabona iZimbabwe sukulokusuggesta ukuthi hayi lokhu kujwayelekileyo akumiwe kuqala uhlelo olutsha, ukhona omunye osefuna ukudla khonaphana. Yabona indaba yokuthi ikhansili iyekele upha abantu amanzi sukufuna ukubuya abanye abantu abavela kwezindawo. Hayi, ngamazwa abuhlungu anzima. Abona umnyama kuphela phambili. Mhlawumbe uJoseph Juma labogawule yiyo kuphela abazayo abazoza bekhululekile bekholisa kule nto ekhulunywayo, kodwa ngiyazi umphakathi uzawubuhlungu kakhulu. Ukhona vele usifuna ukuthi aze ngaphana angenise isihlobo sakhe ngoba ungenise abanye abantu abazayo bezokudla izimali kuphela. Singakhangela indawo egodini kobulawa kwathiwa khona hhayi namba abantu bazolungisa igodini yabulawa le ndawo kuze lamhlanje akukhulunywa ngayo. Isibhedlela sikankomo kakukhulunywa ngakho, imigwaqo yenkaya kuningi kwakukhulunywa sokuthule kuthi zwi.
Labo-ke ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Ku-Live Talk lamhlali khumbule kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa vulwa kwezikolo, luyalandela-ke lolu hlelo. Hayi-ke isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.